naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yemudc, hurumende yevanhu yaakutungamirira. Tiri kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika, watinoita kunoparura izvo mutapitapi watinawo, nhapitapi uchi yeutungamiriri watinawo neurongwa, ndo zvimwe zvisati zvichipakurwa